Chekwata ichi chaunganidzwa kuti chitange gadziriro kunyange hazvo mutambo une South Africa wabviswa muna chikumi kuendeswa muna gunyana. Chikwata ichi chine vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba, Tinoka Dewere, Knowledge Musona, Prince Dube, Ovid Garuru, Kama Billiard na Marshall Munetsi avo vari kusimudzira zita renyika zvakasimba vari kunze kwenyika. Mutambi mutsva muchikwata ichi ndeye Brandon Galloway, uyo anotambira Luton Town muEnglish Championships, uyo achangobva kupiwa pasipoti yeZimbabwe pamwe naAdmiral Muswe weWycombe Wanderers, uyo akapedzisira kutambira Maorias kare. Vamwe vatambi vachevedzwa ndeJordan Zemura, Tendai Darikwa, Teenage Hadebe, Jimmy Dzingai, Perfect Chikwende, Tabanika Musoko na Tafadzwa Rusike. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno Arius Panda, King Nadolo na Carlos Mavuruma vapiwawo mukana wekuve muchikwata chemakundano akakosha aya. Maneja weMaorias vaWellington Mpandare avo vanga vachitaura nevatambi ava pamwe nezvikwata zvavo vanoti vari kuona Zimbabwe ichikwikwidza zvakasimba kuenda kuWorld Cup kuKatar uku.
Vakomana vanoda kuratidza ukochi munyowani kuti aiwa ka hazvina basa kuti makochi akachinja, but iwewe uripo wacho tinokuhwinira. Aiwa, World Cup tomboendawo chete, kwatasvika tinenge tasvika, asi chikuru kuti timboendawo.
Vamwe vatambi vachevedzwa zvekare ndeMartin Mapisa, Talbert Shumba, Divine Lunga, Onesimo Basera, David Moyo, Nox Mkizwa na Terence Dzukamanja. Kunze kweSouth Africa, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGhana neEthiopia. Gungano iro nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaObert Musungo vanoti Maorias anokunda.
Ghana dzakairwa kakawanda ibvende kuAfrica Cup of Nations, saka there's the best chance yekuti tokwana kuqualify itself. South Africa kundokutovadya.
Maorias akatobudirira kare kuenda kumafinari e2021 Africa Cup of Nations ayo vaive mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana neZambia, asi vari kurwira kupinda mumakwikwi ekupedzisira eWorld Cup kuKatar kekutanga kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Michael Kariati.